Admira, admira, admira,
vachitaura nhasi pamahofisi avo muchinoi vatangirai vaudza vatsigiri vavo kuti vasaite sehoto inoenda kunoenda mhepo asi kuti varambe vachitsigira bato ravo kudzamara vave kutonga vatangirai vatiwo mashoko ekuti vari kuita nhaurirano naamai Joyce Mujuru Manyepo uye bato ravo harisi kuzotungamirirwa nemumwe mutungamiri werimwe bato vatangirai vati izvi zvakafanana nekudzokera muzanu PF sezvo amai Mujuru vari munhu akadzingwa muzanu PF nepamusana pekunetsana kuri mubato iri
mapati vaparidzi vachauya vakawanda haikona kungoti pati yafomwa wapo vamwe vakazoenda nana biti uri kuenda kuna biti kunotsvagei ndipo one reason noamowauyawo voti isipiri nani zvakanaka isu hatitukani nevamwe maopposition parties chatinoita tinokurudzira kuti uyai tibate pamwe chete tifaite for the conditions for election ave free and fair pakaona takaita nera vamwe muchazwa mumanewspepa
tsvangirai namai Mujuru vakabatana
kupi takabatana kupi vana vembwa havasvumiri musi umwe chete vakazozivawo kuti mugabe imhondi pataivaudza makore esaa kuti anyway muri kutiurayirei muri kutityorerei makumbo but chokwadi chiripo ndechokuti because we are consistent we are committed we are determined takatoudza nyika ino kuti no matter what you do mugabe is a murderer dictator mi maakuzoya nhasi
tazozviona manje mazviona zvino kana mazviona moda kudii
hatoda kutungamirira hatingabvi kuzanu tonofonera tonofoma MDC tofaita zanu todzokazve nereverse
todzokazve muzanu
nanzi muri vanhu vanofunga isu tangoti kana mauya mafoma pati hamakorokoto
vatangirai vashoropodza zvikuru mashoko emutevedzero wemutungamiri wenyika vaserekezera mupoko ekuti pane vanhu mubato rezanu PF vari kuti kana mutungamiri wenyika varobert mugabe vabva pachigaro munhu atatsiva nzvimbo yavo haafanirwe kunge ari muzezuru sezvo vamugabe vari muzezuru vatangirai vati hakuna chizvarwa chakakosha kudarika chimwe chizvarwa munyika vati vanhu vane mafungiro akadaro imharadzi munyika
ndosaka muchizonzwa nyika ndakanzwa mwaitaazvikazi
ya chiri kuitika paraba ndechokuti kuna vamwe vakuti nyika ino inofanira kutongwa nemazezuru inofanira kutongwa nevanhu vekwakati vakati
ndiani akakudza izvo ndiani second class citizen muno munyika ndiani mubvandiripo panapa saka unozosvika otaura iwewo kuti nyika ino inofanira kutongwa nemazezuru makaranga bodo mandere bodo ndiani akakupa that culture iyo because mukangora maudza mweya wakadaro maakudivida vanhu on the basis of ethnicity on the basis yokuti marudzi akada isu tisina kumbofa takaseparatana on the basis of ethnicity tikafirwana panapa tinotanga ndiani vatombobvunza kuti tongochemana sevanhu. That's what I call building a nation. Yokuti munhu wese ane opportunity. Munhu wese ane chigaro chokuti chake kana achinge aine zvaanokwanisa kuita ngaaite.
Vachitaura kunhengo dzavo dzanga dzichisvika mazana mashanu vatsvangirai vati vanhu vasateerere mashoko yava mugabe ekuti nyika dzemuafrica dzibude muubatanidzwa wenyika dzepasi rose weunited nations vachiti mashoko emunhu anyanya kukwegura vatsvangirai vati vanhu vanofanirwa kudzidza pane zvakaitika apo vamugabe vakabudisa nyika mumusangano wecommonwealth muna mbudzi 2003 vatsvangirai vari kufambira matunhu ose munyika vachisangana nevatsigiri vavo vachivataura zviri kuitika mubato pamwe nemunyika musangano wanhasi wapindwa nenhengo dzeMDCT dzinosanganisira mutevedzeri wavatsvangirai muzvari Tokozani Kupe, munyori mukuru mubato iri vaDouglas Monzora pamwe nemutauriri webato vaObert Gutu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.